manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqojo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta iguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyo unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna maguta kusvika pari zvino.
Nhasi tasangana semusangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa redu reCongress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita tichiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma hutungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita paCongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti hutungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu. Uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch, ward, district, province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura chiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Zvechatawedzera inhamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva, inova ndiyo inozopota ichimhanara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana unotarisa mativimana ese nyika, kuti kunowo vanobva kumatibheleland, kunowo vanobva kumanikaland, zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti tinoda kuedza kugadzira utungamiriri huno mbundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pematare edzimhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kuparwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Assistant Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service Inspector Maso wave ava vakapfurwa naJackson Muveri musi wa13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo yavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vabvibirwa zvoinda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari zvinozodiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagula pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masekurityadi vanobirwa pfuti. Saka munofanira zvinhu zvakawanda zvinenge dziri maoko makororo. Asi tiri kusunga
tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538 chete.
Nyaya iyoyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinhu izvi hatikwanisi kuti titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura, ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika ruzha rwekwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vane zvinzvimbo savaendesa kumatare. Izvo zviri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, chinoita pakuferefeta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa. Ndo zvinozviita kuti nyaya dzisanga.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuzeya kuti vashandi vangawedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vaSimba Makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vapita Mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi, tava nemusangano wekuti titange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makore ose kuti panotangwa gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba yechingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vaMutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isu takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vaMutasa?
Isu takagara tafuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashure uko muna 2018 zvechidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haisaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura navo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya yetingaitseketudza sei. Saka ndopa tichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. dakota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuwambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatiomera vana mai, nokuti igore risinogadzikana, risi gore rakariri right atinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemiti.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemiti?
Nhau yemapemiti haasi kurinyuwa. Hongu maagenda aripo, maagenda ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona kunobhadhara mari, asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani pemiti. Saka unongona kuti kungorasa mari futi paunoisa mari kumaagenda. Saka kusvikira pana June apa tete atosvika panguva yakaoma kuti zvinhu zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, because vazhinji tiri kuperegwa nemapemiti muna June.
Maagent aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagenda ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofila mafomu acho avanokudza kuti wofila mafomu, vozokudza kuti zokupindura kuti inenge aceptwa here zvaunenge wakataura. Asi iwewe ka sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda, tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kaningati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogona kuita domestic worker. Maticha vanenge vatotarisa kuti isubject ripi rinonetsa maschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunowana pemiti. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa pemiti iroro. Mapemiti ari kupiwa mabasa anonetsa munomu asingakwanisiwi nevanhu vakawanda, vanhu vari muno muSouth Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje, uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne 10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ndeche kutoti kutotanga kutoendesa zvinhu kumusha, kutsvika pana June usare usina kana chinhu, kana ona zvisingachaichiopinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma. Dandiriko December chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana business kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma, ndokuti business rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here, zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvandandakatakurawo zvishoma hembe sandakanozamawo kutengesa, asi handinambotengesa because maprize ariko kumusha arikangofanana neandakatenga nawo munhu. Saka unotoshaya kuti kuri kuzviodherei tore dzakuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutauni, mapurize acho ari kunohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungatimi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handitochemera kuti mabasa akawanika tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri. Ndo dambudziko rinanamai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisi kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana gavhumendi yedu ikanaka, handidzi chombo changuwe ugara nevana munhu kaenda kubasa wodzokombo changuwa nevana because time yandakaona panguva ndandiri kuZimbabwe vana mai vanobuda na 6 vachimukira kumarket kundotengesa kudzoka mumba kudzoka na 9 saka nguva nemwana hauna bewodzi unotongotiwa wanyete wotodya orara mangwana kutomuka na 6 dzodambudziko randakaona.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
Zvinoshuvisa zvongande zvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naVaEmmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuviolata mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzevanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndo zvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotsirisa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamukati pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende, nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wokuenda kumatare edzimhosva vachinozvidefenda ikoko?
Bodo, zviri kuitika ndezvokuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nekuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa. And munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrata against masanctions. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrata vachienda paparlamendi paya vanorohwa zvokurohwa zviyazvo. Saka ipapo vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo, vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vachisungwa, asi vanhu vakaita sana Job Scala vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvokuri sei takatarisana nenyaya yaJob Scala nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwewo Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vatyorerwa kodzero dzavo. Munotiwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo vacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kufiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Vazva sei kuti zvindo zvauruda kuita izvozvo. Varegerei kuti vanhu ava vaite zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe dzeni vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvioleta kodzero dzevamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika, pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think just yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka varikuda kushandisa gwaro iri kuti varatidze the state of unpreparedness. Kuti varambe vari mukutonga kana vachitungamirira. Ndoma kachiona kunyangwe vamwe veMDC ava vana Douglas Monzora neuyu MP wavo aitaura akasimpa chaizvo. Unotori mukana wokuti varamba vachingori muparlament davanozva kuti nguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Whereas vamwe vari kutonyatsoona kuti iri report iri riri kupa favor kune vavo. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem sokutrepwa kwavakaitwa 2017 musi wa18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asi nezvikonzero zvakasiyana vamwe vachiita kuti ivo vagova nemukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitika. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance ill intentions. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance manyepo.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny vaBishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Cape United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvavatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonsi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Ikona zvikona zvinyuwana ndonyaya iripo munyanya iyo. Kwete kuti tanzwa kuti hard life rape akukwakati munhu atakaona kubva po how many years.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos FC Platinum ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvari Nozi Maposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Nyati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Keith Mudira masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavakidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Gaino kumede Saidi.
Soku isika tisenda.